ikatarisa zvaiitwa naabaiti yatekinisiti pamukati nezuwarana tinoona kuti kopero yavo kubudiro redu remutemo kuti varatidzire pane zvinhu zvavanonga vasiri kufara nazvo kana kubudisikana nazvo mukati mekodzero dzirimo mubundiro redu remutemo rinopa iro the right to demonstrate, the right to petition. Asi zvakare tichiona bundiro redu remutemo rinopa iro kodzero iyo yatinoti the right of conscience, kuti munhu anotenderwa kufunga zvaanoda kufunga uyezve kumutendera pfungwa dzake kuti afunge uye kuti azviratidze mumaexpressions ake aanoita izvo zvaanofunga. Saka zvaitwa namai Beatrice Mtsweni kwamukati nezuva ranhasi ikodzero yavo iri mubumbiro redu remutemo renyikaezimbabwe.
Asi munoona zvichitambirwa here? Nekuti tinoona kuti vazhinji vanowanikwa vachiratidzira asi hatizoona kwazvinoperera.
Chekutanga ndinoti maonero endaita kuratidzira kwavo kwanga kwakaiswa pane a certain individual kana kuti pane munhu waari kuti zvawaiita hazvisizvo. Tinoda kuti kuti respect vanhu vakaenda kunovhota. Saka zvinonga zvaakuti nekuti kuratidzira kwavaiita ivo vakaima kunani kuratidzira ikoko uye vari kuda kuti kubuditse chii. Saka mukutambirwa kwazvo kuri nekutambira kuviri, kune kutambirwa nevanhu vezimbabwe nemaauthorities, kune kutambirwa zvakare neari kuratidzirwa wacho. Saka zvinhu ithink zviri important kuti vaexpressa varakidza zvavasiri kufara nazvo zvaakune vanofanira kutambira vacho kuti vatambire tiona tinoti raakwavari kufunga kana kuwani.
Tichitarisa nyaya iyoyi yekodzero dzevanhu munyika, mungati zvakamira sei muchitaura sagweta?
Kwanza nyika yezimbabwe tine zvizhinji zvisiri kufamba zvakanaka maererano nekodzero dzevanhu. Ukatarisa kubva zvatapinda mukati nenguva dzisarudzo zvichisvika pakubuda, kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa kazhinji nemaauthority edu mapurisa kana kuti vari mukati mehurumende havasi kupa vanhu kodzero dzavo dzakakwana. Dzinopiwa idzo nebundiro remutemo kuti vange vachizvirakidzira. Takupinda masituations ekuti dzimwe nguva kutotakuexercisa kodzero dzako chava chivi hurumende chayako svika pakupanisha.